yava nguva iya yekuti vanhu vapinde musarudzo. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vakaidzira nezuro pamusangano wanga uri kuBinga kuti aiwa musi wemuvhuro uno ndopa vachatiudza mazuva achaitwa sarudzo.
Iwo mazuva anenge achifanira kuitwa sarudzo anosarudzwa sei?
Chekutanga ndechekuti sarudzo kana iri kuitwa mazuva ati atichapiwa anenge akusvika munana August, nekuti inofanira kuita mazuva maviri, mwedzi miviri, mwedzi mitatu musati mapinda musarudzo mazuva achona. Chinoitika apa ndechekuti kana zuva resarudzo rasvika mwedzi mitatu ichiripo, panozosarudzwa zuva rekuti vanhu vanoenda kudare nemazita avo, inonzi nomination kotiya. Saka unenge ZANUPF yakatosarudza kare vanhu vayo varoda kuyamiririra. Vanhu ivavo vachanozorejista mazita avo kunomination court. Kana vachinge vabvumirwa voenda nevanovatsigira kana kuti vanovasapota.
Saka vanhu vanokwanisa here kungononyoresawo kuvhoterwa vasina kuenda kunomination court yamataurai?
Munhu haakwanise kuvhoterwa kana asina kunorejista kunomination court. Ikoko idare rekusarudza kana kuti rekubvumira kuti iwo wabvumirwa kuti uite sei upinde pakati pekuvhoterwa. Padare ipapo vanotarisa vanhu vanenge vakutsigira, pane vanenge vasaina kuti isusu tiri kutsigira kuti uyu mumunominete agotimiririra kana agomirira vanhu muchikwata chakaita seichi munzvimbo yakaita seiyi.
Titarisewo kuti pamutemo wesarudzo wacho vamunangagwa vari kutara zuva iri panguva yakafanira here?
Vamunangagwa vaita nenguva iripo, nguva ichiripo, maelections achaitwawo muna August. Hatina kupfurikidza mwero. Mazuva ese taiwaita maelections aida aigonaitwa muna March, agonaitwa muna June, agonaitwa muna July, last time aitwa 31 July.
Zvochitarisirwa ndezvipi kuenda mberi kubva zuva iri kana richinge rataurwa?
Kana vachinge vadaidzira mazuva ava kusvika, vanozodaidzira musi uchavharwa paramende. Vanenge mutungamiriri wenyika anenge ava kutonga ari ega nechikwata choma shoma. Vamwe vese vanenge basa ravo rinenge rapera, vamirira kuchipinda musarudzo inenge iri kuuya.